Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 7, 2025. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kusagadzikana kweMozambique kwakanganisa nyaya dzekutengeserana zvopakuti vamwe vatungamiri veSADC vafunge kutumira mauto. Vechidiki votaura nezvenyaya yekuwedzera makore kuti vashandi vehurumende varambe vari pabasa. Mutumbi waiwe mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter wasvika muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare ra magistrate vaisha nesu matova nhasi vatadza kupa mutongo pachikumbiro chasachigaro vesangano re Southern African Human Rights Lawyers vatalend rusere vachiti vanga vakanganwa kuuya negwaro renyaya yavo kumatare kunyanga hazvo vainge vakavimbisa nezuro kuti vachapa mutongo uyu nhasi. Vamatova vati vachapa mutongo uyu mangwana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Varusere avo vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wekupinda nekubuda munyika nekukurudzira mhirizhonga muMozambique nemudunhu reSADC zvichitevera sarudzo dzakaitwa munyika yemuna Gumiguru vakaisa chikumbiro chekuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro ichi. Varusere vakaudza Dare neZuro kuti vakaita zvekupambwa musi wa23 zvitagore rapfuura kuPlumtree mushure mokudzingwa kuBotswana uko vainge vaenda kunotsvaga upoteri. Mune monyaya kuda ra magistrate vamatova vati vaTimothy Chiminya avo vanozvitimambo munhu mutapa vanofanira kutongwa panyaya yavari kupomerwa yekuzvidza mutungamiri wenyika nekugadza madzishe zvisiri pamutemo mushure mokunge vana chiremba vepfungwa vavaongorora vakati havapengi. Gweta ravo vaGift Mutisi vaudza Studio 7 kuti ongororo nemachiremba maviri yakaitwa zvichitevera chikumbiro chakaitwa nevachuchusi panyaya iyi.
Zvaratidza izvo mudare kuburikidza nekuverengwa kwaitwa mutongo. Vana chiremba vaviri vakakwanisa kutarisa King Munhu Mutapa vaona kuti pfungwa dzavo dzakagadzikana dzinokodzera kuti vaende pamberi penyaya. Saka nokuda kwaizvozvo nyaya yanga yakasara patakapedzisira kunge tiri mudare yaive nyaya yebheo kuti vatongwe vachibva kumba.
Vachuchusi vari kupikisa kuti vachiminya vatongwe vachibva kumba vachiti vanogona kutiza munyika nyaya yavo isati yanzikwa uyewo vanogona kuramba vachipara mhosva kana vakaburiswa muchirongo. Vachiminya vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekugadza madzishe zviri kunze kwemitemo vachizvidza mutungamiri wenyika. Matikitivha ari kuferefeta nyaya yavo anoti zvakaitwa navachiminya zvave kukonzera kusagadzikana nemhirizhonga kunzvimbo dzakaita seseke Zvaka nechirumanzu uku vakatogadza madzishe zvinonzi nevachuchusi zviri kunze kwemutemo. Dare rati richapa mutongo waro pachikumbiro chavachiminya mangwana. Mune monyaya kumatare nhasi dare repamusoro rehigh court ratangawo kunzwa chikumbiro chavana muzvina bhizimisi vamike Chimombe navamoses Mpofu chekuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa yekushandisa magwaro emanyepo kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni manomwe nemazana manomwe ezviuru zvemadhora ekuAmerica kuti vatenge mbudzi pasi pechirongwa chePresidential Goat Scheme. Magweta ari kumirira vaviri ava anoti muzvinafundo Love Momadhuku navatapson Tetero vari kuti vaviri ava vagarisa muchirongo uye vavimbisa kuti havasi kuzotiza kana vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vachimombe navamupofu vazvipira kubvisa zviuru zvishanu zvemadhora pamunhu semari yechibatiso nekuchengetesa mapasport nana mabharani wedare sezvika vachimombe vati vakazvipira kupa imba yavo vampofu vakati vakazvipira kupa upurazi ravo sezvibatiso zvekuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chevaviri ava vachiti vanhu vane mari uye vanogona kutiza munyika nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana pasi pemutongi Pisrai Kwenda ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
The Voice of America.
Sangano reSADC rave kuedza kushandisa mauto ukuwo richienderera mberi nekuedza kukurudzira nhaurirano nechinangwa chekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana muMozambique izvo zvokanganisa zvakanyanya nyaya dzekutengeserana. Kubva zvaitwa sarudzo dziri kunzi nevanopikisa dzakabiridzirwa munyika iyi hamuna kubva maita kugadzikana. SADC Troika yakaita musangano padande mutande nemusi wesvondo yakati komiti inoona nezvekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwedunhu kana kuti security committee ione kuti pangatorwe matanho api kuti nzira dzekutengeserana dzakaita sebeira corridor dzichengetedzwe. Asi vamwe mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muHarare vasina kuda kudomwa nezita vati zviri kuMozambique kuti ikumbire kubatsirwa neSADC sezvo iri nyika yakazvimirira. Zimbabwe ndiyo sachigaro weSADC. Ukuwo pakawiriranwa kuti vari musangano ravana Sorojena kana kuti panel of aid elders vaende kuMozambique kunoedza kupomodza mhirizhonga. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko muSADC vaudza Studio 7 kuti hapana zuva chairo ratiraziviswa kuti vana Sorojena ava vanoenda riini kuMozambique asi vanzi vabude negwaro musi wa15 ndira usati vadarika. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Frank Guni.
Tinoonawo sekuti zvinhu zvakakosha kuti SADC inge ichitaura nezwi rimwe chete nekuti tiri kuona sekuti nyika imwe neimwe iri kungoti ataura zvake uku South Africa yakambotaura zvayowo ukuwo dzimwe nyika dzitaura zvadzowo zvinoi zvakunzwa kuti vana Zambia vana Malawi vari kubudisawo mazwi yavo iyo Zimbabwe yakambotaurawo zvayo.
Poitwa sei kugadzirisa dambudziko iri rinenge rakumuka ramuri kuti anguva mazvake mazvake?
Zvakakosha kuti sachigaro weSADC Zimbabwe vakumbire kana kuti vataurire SADC Troika iende nechimbi chimbi kuMozambique kuti vaende vandotaurira nevatungamiriri vari nevanhu varikunetsa navo.
Asiwo tiri kunzwa paine kurudziro yeSADC Troika yekuti vanoona nezvekuchengetedzwa kwedunhu vaone kuti vangaite sei. Zvingaita here kuti SADC inge ichingotumira mauto pasina kuropafadzwa naiyo Mozambique nekutika inyika yakazvimirira ega Mozambique sezviri kutaurwa nevamwe?
Iyo Mozambique inofanira kupesedzerwa kuti kana yatadza kuchengetedza runyararo neupenyu hwevanhu muMozambique ikurumidze kukumbira rubatsiro SADC inochitumira mauto anenge akabatana aine mandate kana kuti apiwa tisimba negungano reSADC pane kuti nyika imwe neimwe inongotaura zvainoda. Zvaakuita sekuti SADC vava mushauri hausina anotonga angoti adawo kuataura zvaanoda adawo kuataura zvaanoda. Zvaakutadza kuti utungamiriri unenge usiri kunyatsofamba zvakanaka weSADC uwo. Zvaa zvakakosha chaizvo kuti varatidze kubatana kurisolva problem iyi isati yanyanya kukura.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga VOA Shona mubva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Vanayo govanai nevamwe. Vechidiki vakawanda vanoti danho rakatorwa nehurumende rekuwedzera makore ekushanda muhurumende richaita kuti mikana yavo yekuwana mabasa muhurumende idzikire zvakanyanya. Asi iyo hurumende inoti danho iri rakanaka chose. Mutungamiri wenyika ndiye akashandisa masimba ake chimbi chimbi kudzika mutemo uyu kana kuti statutory instrument uye unoshanda kwemwedzi mitanhatu dare reparamende rozouita mutemo wenyika kana zvaonekwa zvakakodzera. Uri kuwandudza mutemo unoona nezvevashandi kana kuti Public Service Act. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera ari muHarare.
Wechidiki wemuHarare uye ari Gweta Muzvare Kundiso Rusike vatsanangura zvinoreva mutemo wechimbichimbi mutsva uyu Statutory Instrument 197 of 2004.
Vanotsigira mutemo uyu vanoti makore kurarama kwevanhu awedzera pane aimbovapo kudhara and pension yevanhu haisi kuwedzera. Saka vanhu vakufanira kuchishanda nguva yakareba kuti economy isasapoti vanhu vanenge vakagara kumba ivo vane potential yekushanda. Asi tinoona kunge izvo zvinopa dambudziko kuva vechidiki. Population yedu inodescribewa pachirungu as a young population. Saka zvinoshamisa kuti sei tawedzera tisina kuaccommodate vechidiki kuti vagokwanisa kuwanawo mabasa.
Hurumende yakawedzera makore kuzosiya basa kuvashandi vayo kubva pamakumi matanhatu nemashanu kusvika pamakore makumi manomwe. Ukuwo vari muchiuto vave kukwanisa kushanda kusvika kumakore makumi matanhatu ivo vaimbosvika pamakore makumi mashanu nemashanu. Vamwe vakaita semapurisa nevanoshanda mumajeri pamwe nevari mune zveutano vakawedzerwawo makore avave kukwanisa kusvika vachishanda asi haana kubuditswa pachena. Asi makore ekusiya basa kana munhu ava kuda kuenda pamudyandigere achiri akasiyana. Wechidiki anogara munzvimbo yekuwadzana muHarare, Redeem Brooklyn, anoti haafari nedanho rakatorwa nehurumende.
Tikada kuedza kutarisa nguva yavakashanda ivo, tikada kudzokera kuti pavakanga vaine ma 35 years, kuma 1990 chakuti kwavakashanda. Kwekuti even makombiyuta panguva iyo akanga asati atekeshera, ende kutekenya-tekenya nekuziya zvinhu izvi zvakanga zvisati zvazara. Zvino izvo ndivo vanhu vakudzoswa ivavo, saka hatisi kufara. Nekuda kwaizvozvo nekuti ndonguva yatinofanira kunge tichiri vanhu vanogona kuwanawo cheuviri.
Vatafadzwa Gumbo wechidiki ave kupeta zvidzidzo zvake pachikoro chepamusorosoro cheMidland State University vanoti Zimbabwe icharasikirwa zvikuru nevechidiki vane uteswa unogona kuendesa nyika mberi.
Izvi zvinokonzera kuti Zimbabwe irasikirwe neyatinoti skilled labor through brain drain, sezvo vechidiki vamwe vanenge vakuenda kune dzimwe nyika dzakasiyana uye dzimwe dzakatipoterera vachitsvaga mikana.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvemudyandigere vachishanda nesangano rechiedza Retirement Advisory Services vaSebastian Zuze varamba kuti mutemo mutsva uchashayisa vechidiki mikana.
Tikanzwisisa kuti retirement inofamba sei, muchaona kuti hazvireve kuti vechidiki vachanonoka kuwana mabasa. Tikafamba zvinhu izvi zvichazodzimara zvastabhilaiza kuti vamwe vachienda vamwe vachiuya, uyezve munhu anokwanisa kusiya basa nekuresaina nekurestructwa nekuretrenchwa nekurwara nekufa.
Asiwo vakafanobata chigaro chemunyori wesangano rinomirira kodzero dzevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashemunengiwa vanoti kunyange mikana yevechidiki iri kuvharwa nemutemo mutsva uyu, vakuru vacho vari kuzoenda pamudyandigere vari kutsva kumusana nekudumbu.
My current reforms that I did over the past close to 2 decades, you've destroyed my pensions. Saka zvazvinoreva ndezvekuti vaiva rumabasa vasikuenda kumudyandigere kana vakamiswa mabasa. Vazhinji vavo vari kuenda kumudyandimire. Vamwe vazhinji vanhu vanguva nemabasa anokudzika tiri kuona vamwe vachito downgrade. Tinoona vamwe vaizopedzisira voita mabasa echisecurity guard.
Nekudawo kwekushanduka kumashandiro mazuvano, vamwewo ndivo vanoti kuramba kwevakwegura vari pamabasa kunoreva kuti zvinhu zvakawanda muhurumende zvicharamba zvichisarirawo kumashure sezvo vakawanda vevakuru ava vasiri kufambirana nechizvino zvino. Asi hurumende inoti yakawedzerawo makore ekushanda evashandi vayo nekuti vane uteswa-teswa huchiri kudiwa pamishando yavo. Ongororo yakaitwa nemasangano akawanda kusanganisira reInternational Labour Organization dzinoratidza kuti hurumende ndiyo imwe iri pamberi mukubayira vashandi zvitupa sezvo vakawanda munyika vachingozviitira mabasa emaoko. Makambani akawanda munyika ari kutatarika, izvi zvinozopa kuti vamwe vagume vabuda munyika kunotsvaga mafuro manyoro. Studio 7 yaedza kubata komisheni inoona nezvevashandi vehurumende yePublic Service Commission kuti inzwewo divi rayo panyaya iyi. Asi munyori wePSC Amai Sibusisi weZembe vanga vasati vapindura mibvunzo yavatumirwa neStudio 7 tisati taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi matatu nevaviri vafa mudunhu reTibet muChina mushure mekundengendeka kwenyika mangwana nanhasi. Nzvimbo iyi ine makomo akarebesa kudarika mamwe ose epasi rino eHimalaya, uye kundengendeka kwenyika kwaitika kwanga kwakasimba zvekuti mamwe makomo atowedzera kureba. Mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Dramani Mahama vatoreswa mhiko nhasi yekutungamira nyika iyi muAccra. VaMahama vanga vave mutungamiri webato rinopikisa reNational Democratic Congress mushure mekungokundwa musarudzo. Asi pasi pemutemo vanokwanisa kutungamira kweimwe temu yechipiri kwemakore mana. Rukutorwa nehurumende rekusunga nekubhadharisa vanhu vanonzi vari kupinza zvino munyika zviri kunze kwemutemo riri kutambirwa nenzira dzakasiyana-siyana, vamwe vachitira kanaka sezvo vanhu ava vasiri kubhadhara mitero inopinda muhomwe yehurumende, asi vamwe vachitiwo mitero yekupinza zvino munyika inobhadhariswa nehurumende pamiganhu yakanyanya kukwira zvinove zviri kuzotuma vamwe kutora danho iri. Uko hurumende iri kupomera mhosva yekupinzwa kwezvinhu zvisiri kubhadharirwa mitero izvi kana kuti juti kune vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati kana kuti small to medium enterprises, pamwe nevanozviitira mabasa emaoko mainformal traders. Mukuru werimwe sangano rinomirira vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati reSMEs International Expo, vaDelight Makotose, vanoti vanotambira danho rehurumende iri asi vachikurudzira kuti hurumende igadzirise nyaya yemitero yekupinzwa kwezvinhu iri kubhadhariswa pari zvino.
Dai hurumende yaiziva kuti right ava nava zvavari small to medium enterprises matarifs avanocharja kuvanhu vari kupinza zvinhu deno zvati dererei, kuitira kuti vanhu vagone kudii kupinza zvinhu zvavo voita business pajekerere. Naiye hurumende ichiwanawo mari revenue inobhadhagwa yemataxes.
Mukuru werimwe sangano revanotengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, vanotiwo danho rehurumende iri riri kukanganisawo nhengo dzavo.
Mamembers edu mazhinji ari affected neoperation iyoyo iri kuitwa negovernment. Vazhinji they are not able, havasi kukwanisa kuimporta zvinhu, saka iroro idambudziko riri kubatawo mamembers edu.
Nyanzvi mune zveupfumi vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, vaPersistence Gwanyanya, vanoti iri danho rakanaka chose ravanototi dai rakaitwa nguva yapfuura iyo nyika isati yasvika payave nhasi.
Hatingafambisi nyika vamwe vachiita madiro ekupinza zvinhu mahara pamabhodha vozotarisirwa kunzi vaite makwiki nemakambani anoita zvinhu zviri pamurawo, vachibhadhara vashandi avo akanaka, vachibhadhara mitero, vachiisa vanhu kumabasa vanobhadhara mitero, vanoita zvinhu kwazvo zvakarurama.
Vanoti hakuna nyika inofamba zvakanaka zvakarurama kana ine vanhu vanozviitira mabasa emaoko kana kuti informal sector vakawanda, sezvo vazhinji vavo vasingabhadhara mitero kuhurumende.
Informal sector iyi havapinzi mabasa anonobatsira nyika nekuitisa zvinhu zvakanaka, atinoti maquality jobs. Aiwa, nekuti munhu anofanira kuti akatambirawo mari yake aine payslip oenda muchitoro onotenga.
Kubva pakati pazvita wegore rapera, hurumende yakaparura chirongwa chekutora zvinhu zvakaita sezvinoshandiswa nevanhu zuva nezuva, pamwe nembatya dzakambopfekwa zvinonzi zviri kupinzwa munyika zviri kunze kwemutemo senzira yekuparadza nayo dambudziko iri. Vari kunzi vari kupinza zvinhu munyika zviri kunze kwemutemo vari kubhadhariswawo mari dzinonzi dziri pamusoro zvakanyanya dzemafaindi. Vamwe vari kupomerwa mhosva yekubatsira vari kupinza zvinhu munyika zviri kunze kwemutemo ndevemagonyeti pamwe nemabhazi, avanonzi vari kubhadhariswawo mari dzemafaindi dzakakwira kana vakawanikwa vapara mhosva dzakadai. Chirongwa ichi chiri kutungamirwa nebazi rezvemaindastri nekutengeserana richishanda neZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA. mapurisa ya Zimbabwe Republic Police, Banga Gurure Nyika Reserve Bank of Zimbabwe, Consumer Protection Commission, pamwene mangwe mapoka ezve mitemo akasiyana siyana. Zimbabwe inofungidzirwa kuti iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica kana kuti US $1 billion pagore nekuda kwekupinzwa kwezvinhu zvisiri kubhadharirwa mitero munyika. Asi vamwe vanoongorora zvehupfumi vanoti havaone hurumende ichibudirira zvayo kumisa hondo iyi kana isati yamisa uore unonzi ndiwo uri kufambisa kupinzwa kwezvinhu izvi mberi. Kamu chedu chatunotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter wasvika muWashington DC nhasi kubva kudunhu ravakaberekerwa reGeorgia. Vakata vakashaya musi wa29 zvita vari kuGeorgia kwakare vave nemakore zana. Ndo mutungamiri weAmerica akararama kusvika pamakore aya. Mutumbi wavo uchaendeswa kudare reparamende reCapitol Hill uko vanhu vachaenda kunoonekana navo. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vari kutariswa kutaura nhasi mashoko ekuchema vakata. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vati Muringai.
Ini ndinoona kuti kana uri mutungamiri wenyika anywhere in the world zviri very important, nokuti tinoziva kuti it's very hard kuti utungamire nyika, but ivo vakatungamira nyika yeAmerica panguva yezvino zvava zvakaoma papa neCold War, saka vanga vari gamba rinofanira kurangarirwa.
Urongwa hwanhasi hwakamira sei?
Hatikuona vaJimmy Carter vanenge vakaradzikwa murotanda yeCongress kuti makurukota ese akwanise kubata maoko nevese vanenge vachida kuti vauye kuzoona vakata kwekupedzisira vachikwanisawo kuuya vachibata maoko imo murotanda imomo.
Zvichizopera izvi zvinozofamba sei?
Zvinenge zvapera vachazodzoserwa kumusha kwavo kuGeorgia, uko kwavachazonovigirwa kana kuchengetwa.
Chii chingadzidzwe nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pane zvatiri kuona mabatirwo ari kuitwa rufu rwavakata?
Kazhinji kazhinji kana wakatungamira nyika yako sekwedu kuZimbabwe uko, tinoziva kuti kazhinji vanoenda kuHeroes Acre, saka apa tiri kuona kuti makorokota ese, mapato ese enyika kubvira kumaRepublican nemaDemocrats nevasinei nezveutongero hwenyika vari kuya kuzobata maoko uye vachionekedza mutungamiri angari wenyika ino yeAmerica. Kunoratidza kubatana kwevanhu kana hunhu kana ubuntu.
Tinoona zvakare kuti pane chiziviso chekuti vachange vachiradzikwa pamwe chete nemudzimai wavo vakawanikwa ivo vachishaya munguva yapfuura. Zvakakosha sei izvi?
Ndinoona kuti mufi anenge atara asati afa kuti anoda kuvigwa kupi, saka ndinoona kunge zvido zvavo zviri kuzadzikiswa kuti vachengetedzwe pedyo nemudzimai wavo akashaya gore rapera.
Avanga vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens Zimbabwe vati Muringai vari parunhare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Nyaya yandida kutaura ndeyekudaiwa, vachamisa ngavagari vakaziva kuti mupati yavada kufoma nhasi ichasumudza pati yavo muna vatengesi, asi havasati vavaziva asi vatengesi varimo. Chokutanga maagreement ndo chokutanga, tsanyiranai pasi kuti muno matiri mupati medu ino hamuna uchabuda asinda kune imwe pati achitengesa pati idu yatinayo. Musanyiranai mupedza. Chechitu, garai makaziva kuti vachamisa nepati ripo nhasi, muri munhu ari pawanted kutsvakwa nedzimwe nzira dzamusati maziva dzakamira sei. Saka ipapo paongororei kuziva kuti mangwana ndokudana papi.
Makadiko paStudio 7 anamukoma Jonga natise Marvelous anamukoma Blessing, makadiko paStudio 7 mautoti mukeza anotaurisa, but tichitaura chokwadi, tichitaura reality kuti
pakati aura vamu nangabwa kuti Frelimo ya wina mavote kwa Mozambique acho asati atopuda hapana zvakaitwa vamu nangabwa eri vakadefendwa nemakuru kuti avo vamu nangabwa vaingotaurawo vaidai takaona matoro avakaita vaKristof paya pavanhu pavakasungwa nenyaya zvesadhaki zvaiuya zvesadhaki zvaiuya muZimbabwe kuno vakataura mashoko kuti chibudisai vana timba because sadhaki yapera hapana zvavakaita ko ava vatalent mazendo vazomboita sei chokwadi chinorwadza vanhu handimuinza ndiyo saka ndichitaura ndichiti kana maakutaura zvehurumende yezimbabwe maakutaura zvehurumende iri kutungamirwa naEmerson Dambudziko Mnangagwa munenge maakutanga kupesana nevechidiki vakafanana nasesu kuti Zimbabwe sinzi takatanga kuti vamunangagwa vapinde vanhu vari kungosungwa kungosungirwa zvimwe zvinyaya zvisina basa takaonana anana jobskala vachisungwa ende ndakaona kuti Zimbabwe hurumende zanupf yaani strategy bad strategy yekuti kana vakaona kuti munhu uya ari kuonesesa vanomubata muvhara mutirongo then akubuda mutirongo anobuda semunhu uya asingachazivi zvinhu zvaanoita kazhinji kazvo bati tsika iyoyo ngaipere muzimbabwe ndosaka ndichiti hurumende yezimbabwe hurumende yaEmerson Dambudziko ngaibve zvayo imboenda imbogara parutivi yatadza kutungamirira vanhu yatadza kutungamirira nyika yezimbabwe yatadza kuda kuita zvido zvevanhu
pastudio 7 makadii pakadii henyu baba chinogurei baba wewanhu tinofungidzira kuti zanupf tine vana vezimbabwe vamunangagwa tinofungidzira kuti vachashandura unhu hwavo vaite munhu wamwari iro gore rino kutanga kwariri kuitawo nemaministers ezanupf tinofungidzira kuti zvinhu zvakangonaka kupembererwa nokupupurirwa nevana vezimbabwe tinoti kuti vana vezimbabwe varambe vachichema saka tinofungidzira kuti vamunangagwa nekabhineti yavo vachaita zvinhu zvine musoro vachachinja zvinhu kuti zvipinde mugwara vanhu havangovengi chete kungovenga kungoti munangagwa hatiri kumuona vanhu vanenge varwadziwa nenyika munangagwa ukaita zvakanaka kuwanhu vanhu vanofara tinoona vanhu vachifarira chamisa kuti zvadai kwauya mumwe purezidendi munyowani inyaya yekuti vanhu vanenge vachiona kuti munangagwa wakoniwa
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection na 8 pm nhasi tiri kukurukura nevechidiki tichitarisa zvidzidzo zvavangadai vakawana kubva mumwaka wekurima wapera uyo unonzi hauna kufamba zvakanaka izvo zvavangashandisa mumwaka uno wekurima kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 919 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 919 am 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi kusagadzikana kwemozambique kwokanganisa nyaya dzekutengeserana zvepakuti vamwe vatungamiri mudunhu resadic vafunge kutumira mauto vechidiki votaura nezvenyaya yekuwedzera makore ekuti vashandi vehurumende varambe vari pamabasa mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika yeamerica vajimmy carter unosvika muwashington dc tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndekusiyai muina gibs dube achikupai nhau mururimi rweisindebele
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuzibandlela 2025 uKhetsitove. Endabeni zethu lamhlanje.
Qhathekile emtempilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qhathekile emtempilweni ukuthi singaba nendlela ukuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa lezimpi. Lokubulawa kwempahla, lokubulawa abantu kuba yinto enhle.
Isadiki ilungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwaseMozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusanda kuqhutshwa ukhetho kulelo lizwe.
Valima zilo wantu kuse kuse, wababe lime kukala kwa puma kuse, then wazokuswa le kubuzi. Ika kulu, yungu nani mko konje ui ulembu, ui wate ukreta, watanye ena kwa sala mwalalu.
Abalimi inka ibati, izi limo zabo, sisi liwa imiko koi. Kwenziwa sikumbuzo kusuwa yungu mwonga meli, we meli ka uchi mikata. Donke lezi ndabalezi nye, ziyala ndela. Umanyano we Southern African Development Community iSADC uthi uzathumela iqula lepanel of elders elizakhokhela inkulumo phakathi kukahulumende weMozambique labebandla eliphikisayo elikhokhelwa nguNomzana Venancio Mondlane ngenhlonso yokuleta ukuhlaliseka kulelo lizwe oqhamuke udlakela ngemva kokhetho. Amazwe akumanyano lo athi udlakela kweleMozambique soluphazamisa umnotho welizwe wamazwe akumhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika njalo lulakho ukubangela ukungahlaliseki. I-SADC Troika emhlanganweni osanda kuqhutshwa itshele ikomiti ebona ngezomvikela ukuthi ivikele izakhiwo zamagetsi asetshenziswa ngamazwe ambalwa akumhlubulo kanye lezinye ezisetshenziswa ekuthengisweni kwempahla. Amanye amazwe akugqela ele-South Africa asizame ukukhulumisana lohulumende labaphikisayo abancintisa kukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Kubikwa sekufe abantu abedlula amakhulu amabili kusukela ngomphumphu ngemva kokuba abantu baqale ukutshengisela bephikisana benalo lempumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba uDabo Kancube weStudio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Qhathekile emtempilweni abantu abafunde ukukhulumisana. Njalo qhathekile emtempilweni ukuthi singaba lendlela ukuthi abantu bavalele ukuthi kube nokulwa lezimpi. Lokubulawa kwempahla, lokubulawa kwabantu kuba yinto enhle. Siyananzelela ukwenza le Mozambique khathesi. Asiyo into enhle, siyananzelela ukuthi kuba nomsindo. Abantu badutshulwa, abantu batshisa izinto, benza konke. Kodwa kufanele sikuzwe ukuthi imbangela kuyini, okuqhathekile ukuthi imbangela khona kuyini. So ke sibona ngathi nxa iSADC sifika kuleso simo esokuthi ingenele ifaka ama-elders kuyinto eqondileyo, kodwa kuqhathekileyo ukuthi iSADC nxa isiya kuleyo ndawo kucace ukuthi vele imandate yabo yini. Kufaka sibili kuhle ukuthi terms of reference yabo yi-1, 2, 3, 4 kwenze kungakukhulunyiswana kuwine kube le win-win situation, kungabi ukuthi engxela ababusayo basebengathi sebele upper hand kunabanye, kodwa ukukhulumisana kuqondile ukuthi kube khona.
I-SADC ayiphuzanga na ukungenela kulolu daba?
Kungaba liqiniso ukuthi kube njengalokho, ngoba okukhona ukuthi abantu iqiniso sebefile, kodwa singakhohlwa ukuthi abafileyo labo bantu baqhubeka besifa. Ngalo nomsindo ungaphelanga, abantu baqhubeka besifa. Kodwa njalo siyanazi ukuthi njenge-SADC asomanga liqiniso ukuthi kungakungela kuthula kuze umnotho wamazwe e-SADC kube lohlupho. So ke aba-SADC elders sebengena bezantu babhulise lowo mlilo, kwenzele ukuthi okokuqala bavikele impilo zabantu, okwesibili bavikele impahla ezibulawayo, okwesithathu le mnotho yamazwe ukuthi ivikele ukuthi ingahle iwe iye phansi kube lokukhulumisana. Leyo liqiniso sibile likhona. Kodwa-ke impilo vele injalo, kodwa kuphuza nami ngiyavuma ukuthi baphuzile, ngoba into leyo iqalise kudala bengathi abayiboni, kuphuza baphuzile. Kodwa-ke sokufanele ukuthi kathe sibangenele ngoba ngananzelela umsido laphana ukuba usiyaphambili nani lizwe sesiyekhilizweni kathesi alibuseki and kungaba njalo kube kunjalo kuzenza ukuthi lalizwe umnotho welizwe la uhluhle kwenza ukuthi labantu engxenye balimali abanye abantu baswele imisebenzi abantu abanamabhizinesi abo bona amabhizinesi abo aphasi ngenxa yodlalelo olukhona angagcine efile ngoba abantu bevalile amabhizinesi abo so kulezi ezinye ezonakalayo ungaqhubeka kuliwa
nxa sikhangela emazweni okuke kwangenela khona iSADC kube lokungazwisisani ngenxa yokhetho libona sengathi iSADC izakwenelisa na ukuthi icithe umlilo osilumathile eMozambique.
Imbali embi eyokuthi lapho ehambe khona nxa kulombango wokuthi kube lokhetho abantu bangazwisisani kwaphaya ngathi abanye babaphambanisa abanye ngokuthi babathile akwazi ukuphuma ulutho kodwa njengoba nje lokuqaliseni ukuthi into esikhathi lekuthawuswayo lokukhulumisana lokhwani okuthiwa kumele bayekwenze sibengabo ngesiqhaba ama-terms of reference kumele achace ukuthi balandeni kufanele bayenze lokhu lalokhu lalokhu njalo bejonge ukuthi bayefika ngapho ingalahleka khona phana siyabuyela mtulwane ohlupho esilaziwe lesadiko lokuthi isikhathi esingabangenela into zabaziphuthi kuhle into leyo emozambique kumele ibe yisifundo kwamanye amazwe esadiki so sibona ngathi ngabanjwa kakahle isingaba isifundo isitshintshe khonokho esikhumaka ukuthi ubuchile behlakathi bubona bakwazi abahloniphe amalungelo abantu abahloniphe ukhetho lwabantu abahloniphe lokuthi nxa lo owinileyo fanele unengxa ye-opposition leso sinqumo sihlonitshwe kufanele emozambique iy'nkulumo ezenzakalayo zisethe singathi nayirekhodi ukuthi siya phambili bakwazi ukuthi izinto zingenzwa ngendlela ofanele zenziwe ngayo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ulandela zombusazwe njalo ulwela amalungelo ezisebenzi ekuhlanganiswe yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni lotabo kancube weStudio 7 ekobulawayo. Abalimi ezigabeni ezijeneyo zenkayi bakhala ngokuhlaselwa yimihogoyi edla umumbu osanda kumila besithi lokhu kuzadala ukuthi beqhubeke bebhekane lendlala futhi lonyaka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umnumzana Nomendebele ukansila ka Ward 28 yagoqela isigaba sendleko iAmos inhlekisa lenjombolo uthi izulu lithe liqala izakhamizi zaphanga zacha uGajombo izilimo zamila kuhle kodwa uhlupho selukhona ngolwemhogoyile eyohlobo lwefall armyworm.
Balima zilomuntu kuhle kuhle ababelime kuqala kwaphuma kuhle then bazokusuba le lobudli ikakhulu yokungani imigogoyi nje uyibulembu uyibade kuqeda wathanyela kwasala ngalaluta so vele ifesti lokhu zenivela kulaluta abantu kuthe kukhona apha izulu laselibuka wabuyela izulu isikhukhula sakhukhula konke okwakukhona amagoda avaleka abantu baqalise ukuthi ukugeba amagoda.
Isakhamuzi seMenda unkosikazi sitshengisiwe Sibanda ongunobhala kasobhuku Oliver Khumalo uthi ubudli lobu sebubisele njalo izakhamizi kusimo sendlala efana leyomnyaka ophelileyo.
Ziningi kakhulu njengaloko okudla okudla umumbu hayi asikwazi kube ufuna umuthi wesikhiwa kumbe ukufuna naphi ukwazi ukuthi ukufunani.
Phezu kwemihogo ile, uMasibanda uthi babhekane njalo lodubo lwensintila lamagenga.
Siyawona utshani, utshani futhi abukho ukuthi kuzasikwa kuyikufulelwe, kuzaba lokuthola ukuthi akufulelwa kahle.
Esinye njalo isakhamuzi seMenda umnumzana Jeffrey Sibanda ohlala kuWard 19 laye ukhala ngodubo olufanayo.
Inyezo ezihlahleni ziyabulala izihlahla. Bafica izibhobo zezazibhoboza zazibhoboza ngani. Singani ukwenza sampehlani kodwa kuyakuzimanzi zonke kuyazidlimaza kuzindlimaza then kwampuka ukujayikona sezisala zisoma ungakhali isikhathi ezinengathi esegangeni la zomile iy'ngatsha zazo ezinye ziqamukile seziqandwa ngumoya nxa umoya uvunguza sezwela phansi then bese kubuya into ezinjengakonsintila onsintila bayadla amazambane konke nje izilimo lezi eziphansi onjengakondlovu.
Osaphethe isikhundla somholi wohlangothi olubona ngezokulima eMathebeleland North olwe Agritex umnumzana Thulani Ndlovu uthi imhogoyile isabalele ezigabeni zalomhlubulo ezibalisa ebubi emguza kanye laselupane.
Ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi kokona asidinge nina abalimi sethu basincedise njengomlimi lawo ulomlando ukuthi uvuka ekuseni ungene emasimini uvule ihlamvu zakho ubone phakathi enhliziyweni kokona idliwa ngayini everyday ekuseni emini lakulantambama ukuze wazi kokona isilimo sakho siphila kahle akula sibungi esisidlayo.
UNdlovu ukhuthaza izakhamizi ukuba zikhulumisane nabalimisi ezigabeni zazo ngendlela zokulwisana lemihogoyile njalo zithenge imithi eziyabe ziyixwayiswe ukuthi ziyisebenzise. Uthi uhulumende kenelisi ukufinyelela wonke umlimi odinga usizo lwemithi. EleZimbabwe liphakathi kwendlala ebangelwe ukungani kuhle kwezulu nyakenye ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisichiyagalombili 7,7 million. Inhlanganiso ebona ngokuselela abalambayo emhlabeni jikelele e-World Food Program ithi indlala ezaqhubeka ihlangile eZimbabwe lonyaka njalo ithi idinga imali engange 138 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginguNokuthaba Dlamini.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abalikhulu phose lamajumi amathathu 126 bafe namuhla kwele China lezinye indawo kwele Nepal kulandela ukuzamazama komhlaba okubangele ukubhidlika kwezindlu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba elemelika lithi eleRussia lisekela amacele amabili alwisana kabuhlungu empini yomvukela kwele Sudan iyaqhamuka ngomnyaka ka-2023. EleRussia liyakuphika lokhu. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Wezi patalene le Melika, isidumbu sowake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter sizahanjiswa ePhalamende ukuze avaleliswe ngamalunga aleli dale eWashington DC namuhla. UCarter ubhubhe mhla ka-29 ngenyanga edluleyo eseleminyaka yokuzalwa elikhulu 100 years. Uzabekwa ngakibo eGeorgia ngolwesine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Timur Ngayi olandela zombusazwe weMelika.
Imbali ayitshiyileyo umnumzana Carter is very important ngoba singakhangela ukuthi ukubusa kwakhe kwakungweke one term and into eziningi kwasokungantwa overshadwa nge-Iran hostage crisis yena leyana. But yena after esephumile ku-office he had a bigger impact ngoba siyabona ukuthi ama-elections wonke that happen in the world kathesi singathi three quarters of the world except for amanye amazwe ale standard abayithi yiCarter center standard eyama-elections throughout the world okuhanjiswa khona ama-observers abantu bakhulumelane instead yokuthi kushayana inqindi after ama-elections ma abantu sebedliwe and all that other stuff. So khonapho sithi imbali yakhe was very very important. And then okunye singabona ethwa he habitat for America lapha or habitat for humanity eyakha yona abantu izindlu zabantu abangantha they are below the poverty bottom line and ama single mothers labanye nje abangantha they are behind on their luck babe ncedisa ukufaka izindlu into better conditions or ukuyakha from scratch izindlu zabantu that were in need. So umnumzana Carter ye wancedisa ukuthi kube lokukhulumelana between Egypt le Israel ngoba siyakwazi ukuthi they were sworn enemies.
IMelika siyazi ukuthi ibhekane lenkinga ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lokungena lokuphuma kwabantu elizweni esingathi immigration ngesiNgisi kanye lezimpi ezifana leRussia leUkraine kanye leIsrael leHamas. Abaholi beMelika kukhona yini abangakufunda embalini kaCarter ukuze balungisise lezi nkinga?
Umnumzana Carter was a peaceful man. Abanye bathi he was too honest. And uya kwakhe ku Rotunda DC ku Congress is an important marker ukuthi ma i-politics izihamba ngendlela emele zihambelayo abantu abaningi vele lokho abakufuni. Ukuthi amazwe amaningi anjenge-Ukraine lezi impi ze-Israel ukuthi zingafundani kumnumzana Carter ukuthi bangasebenzisa aphi ama-examples. Into peace ukuthula is very important. Waye ngumuntu owaye based on the biblical principles ezokuthi abantu bawelelane. So khonokho ngathiwa is the things that could be adopted kathesi.
Umnumzana Tim Muringai ulandela zombusazwe zeMelika wexoxa lontukamini komo Studio 7 ezo-Ohio khonapha eMelika. Abatsha bathi kuza kuba nzima ukuqhathwa kulandela ukukhutshulwa kweminyaka yokuzalwa yokuqhubekela phambili umuntu esebenza eZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba eseHarare.
Umthetho osanda kwethulelwa uZulu nguhulumende ulawula ukuba iminyaka yokuzalwa yokuthiya umsebenzi ikhutshulwe isuka kuminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yayafika kumachumi ayisikhombisa 70. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kavezanga izizathu zokwenza lokhu osokuthiye abasakhulayo besithi sokuza kuba nzima kakhulu eZimbabwe ukuthola imisebenzi njengoba okhulu labogogo sebekhangelele ukuhlala isikhathi eside besebenza. Umthetho omutsha lo ukubeka sobala njalo ukuba abathatha umhlalaphansi bengakafiki iminyaka yokuzalwa engamathumi ayisikhombisa abasoze bethole impentsheni eyeneleyo. Osakhulayo ohlala eMabvuku eHarare uKeith Mawuyo ukhathazwa linyathelo elithethwe nguhulumende.
Izaba lama impact abuhlungu kakhulu especially ebantwini abasha abazama ukudinga imisebenzi kodwa abayitholi, ngoba okuzenzeka ukuthi uma kugcwala abantu abakhulu emsebenzini.
Omunye osakhulayo owethukileyo Ngunyasha Dube.
Mina ngicabanga ukuthi bekumele ukuthi uhulumende ayehlise leyo myaka than ukuthi ayikhwezi. Khathesi sile population enkulu yabantu abatsha, ama-youth phecelezi 67% of the population yeZimbabwe ngabantu abatsha, and abaningi bangikhona asila msebenzi.
Baningi abangahambelani nomthetho omutsha owethulwe nguhulumende. UPrince Mpala yena uthi kuningi okufunwa izisebenzi, hathi ukuluphalela emsebenzini.
Silokukhangelela ukuthi nxa abanye beretire abanye bayangena, i-system ikwanisa ukugcina wonke umuntu kusiba yi-cycle.
Ababalisi abakumhlanganiso elwela amalungelo abo e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe labo bayawusola umthetho lo. Uthemba kuye Moyo uthi kuyamangalisa okwenziwe nguhulumende.
Nxa yena esefuna ukusincitsha iholo ngokuthi sidubeke silokhu esiyamukela inhlamba leyo size siyefika iminyaka engamachumi ayisikhombisa, ilusizi kakhulu.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule iziphathamandla zikahulumende zisithi silobe incwadi ku-email, kodwa umphathintambo kahulumende obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iphephandaba le-Herald ukuba uhulumende ufuna ukusebenzisa abantu asebelolwazi olweminyaka eminingi ukwedlula abatsha, bona athi bayaphanga bachiye imisebenzi. Iziqondiso zomthetho lo zithi abakubutho labangamapholisa balakho ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha 16. Abalwa impi yenkululeko bavunyelwa ukuthatha umhlalaphansi bele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanhlanu 65. Uhulumende uphinde wakhuphula iminyaka yokuthi amapholisa ahlale emsebenzini isuka eminyakeni engamachumi amabili 20 isiya kwengamachumi amathathu 30. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel, yinkundla yakho.
Uzidaba esihlolisisa isimo somnotho weZimbabwe namhla sixoxa lomnumzana Thembelani Dube, umsekelo womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Esikunanzela kakhulu ukuthi yebo yesingenile umnyaka omutsha, kodwa ke nxa sikhangela isimo seZimbabwe somnotho kufana lokuthi nje kuguquka inamba yokugcina yaguquka from 4 isiba ngu-5. Kungani ngisitsho njalo? Ukuthi nxa sikhangela esingathi khona yilokho okufuqa ezomnotho bama-economic drivers kawakho kangako ongabe kuguqukile kikho. Ngamafitshane ke kuzahlala kunjalo ngokunanzelela kwethu, ngoba umkhonomo ufuqwa izinto ezithize ukwenzela ukuthi uguquke ube sesimeni esihle, ube esimeni esingcono okungenza ukuthi abantu babe lempilo engcono.
Yes, ngathi kuyini khonokho okhuluma ngakho nxa abantu ungabatshela sibe?
Sikhangele kakhulu ukuthi nxa sikhuluma ngama-drivers kumbe lokho okufuqa umnotho kube lezinto okuthiwa ngama-production. Kathesi esikunanzelayo eZimbabwe ukuthi sililizwe elidla lokho okwenziwe kwezinye indawo, ngezinye indlela siyi-marketplace, singama-consumers. Asilakho esikwenzayo esingakuthengisela amanye amazwe ukuze umnotho wethu ukuthi athengelwe izinto ezincinyane ezokuphilisa imuli yakhe ngalelo langa. Kodwa umkhono omkuzovuka esigane ukuthi kube lama-industry, kube le-production endaweni eziningileyo kuma-sectors athiyene ku-agriculture and land. Kodwa kathesi khona kona sikunanzelela okweminyaka eminingi sibili kusenzakala indawo ezinyeka okumeusiwa ngama-sektari sokungamasonto. So ilizwe lingazake liphile ngokuthi abantu bakhiphe iminikelo yamasonto emasontweni abasontakile.
Yes, ngathi ke kuyini okumele kulungiswe ukwenza ukuthi kungani umnotho uyavuka kancane?
Okokuqala, kumele sikhangele kakhulu isithunzi sethu njengelizwe ukwenzela ukuthi laba bantu abafisa ukuthi bahlanyele imali yabo, ngoba kathesi ilizwe isimo sisikiso kumele kube lo muntu ohlanyela imali yakhe, esingathi khona i-foreign direct investment, okuzakwenza ukuthi ilizwe li-jumpstart mbe likwanise ukusukuma. Kodwa kwakhathesi abantu nxa besikhangele isithunzi sethu bayasesaba, kabasithembi, kabafisa ukuthi babuye kwelakithi. Amazwe abuyayo ngamazwe aletha izinto zabo asebezenzile kwezo thina sizozithenga, okubaliswa China labo Japan lamanye amazwe kakhulu awempumalanga yomhlaba. Kodwa khona kwakusoze kusiphathise kakhulu, ngoba siyabe sikhipha imali ezikhwameni nesikufunayo into ezaletha imali elizweni, esingathi khona yikho kungaphathisa ukuthi ilizwe lethu lize lithuthukele phambili. Kodwa nxa ukuthi sithunzi sethu lokhu singantu asiyabasinda abantu abasiboni kuhle, kuzaba nzima ukuthi umkhono wethu uphaphame uvuke lapho olele khona.
Yes, yabona ukuthi kula bantwana abaningi abaphume emakolitini endaweni ezinjalo lo nyaka, baningi kakhulu abazangena ezitaladini kumbe ngithi emgwaqweni lapha, bedinga ukuthi besebenze phela. Pho imisebenzi izaba khona njani?
Nxa silokhu siqhubeka silesithunzi leso kade ngikhuluma ngaso, esingathi isithunzi esilobumnyama, kuzenza ukuthi iningi labantwana baze bafike i-retirement age bengazange basebenze. Ngijayele ukuthi nxa ngikhuluma ngithi khona i-generation yakhathesi iza-retire engazange isebenze, ngenxa yokuthi nxa sikhangela umthetho omutsha okwafakwa nguhulumende nje emalangeni adlulileyo ukuthi abantu sebeza-retire at 70. So ngezinye indlela, nxa umuntu engenele 22 emsebenzini uzaze ahlale 48 years elokhu esebenza. So i-48 years lezo nxa umntwana kade ezelwe 40 years ago, 48 years ago, kusho ukuthi uzabe lokhu elindelwana umuntu uzayi-retire. Njalo amathuba okuthi kutholakale imisebenzi malutshwana kakhulu. Ukusebenza sokukhona sokwaphonyotho kakhulu esingathi khona ngama-small to medium scale enterprises, but nxa sikhuluma ngalawo maqembu amabhizinisi, yilabana abantu ukuthi uyabe hambe siyazihodela lapho awoda khona ngode eHarare azozama ukuthengisa le emgwaqweni, omunye ngode ikhabithi ema-farms azothengisa emgwaqweni. So khonokhana ama-graduates aphumayo akhangela ukuthi a-apply ama-skills lana abaye bawafunde ema-college kumbe ama-universities, but bayahlala iminyaka eminingi kulwazi lolwathiwe seluphumule, esingaze sithi uyadinga umsebenzi ukuthi ucelakale i-experience, but kala experience. So imajority yabo izafika esikhathini sokuthi bazaze baluphale bengazange bathole umsebenzi. So akulathemba elikhanya eduzane ukuthi bangasebenzi.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, umsekeli womgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, wexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli be-Studio 7, salibonani sebenze e-Studio 7. Bakithi lapha siyakhala izulu liyana. Izulu lingani besimisa ukulima, kulima i-ada kuthiwa idamu kalilamanzi. Izulu selinile sokufanele silime singafelwa ngabantwana. Ngu-Region 5 lesikuyo, u-Region 5 yindawo eyome kakhulu futhi indawo elendlala. So sitsho ukuthi i-GMB kayisiniki imali yethu, sithenge amafertilizer nenhlanyelo silime ngoba kuthi uhulumende kalamali yokuthi asiphe inhlanyelo lamafertilizer. So nxa uhulumende engelamali kasiphiwe yethu imali ngeke safela ngabantwana sebenzile. Uhulumende kabe lozwilo lakhe. I-GMDC ihloniphe futhi ngomsebenzi wethu. Ngiyabonga.
Studio 7, nami ngiyabingelela abalaleli bonke abe-Studio 7 labasakazi bethu abe-Studio 7. Mina nguTimothy Mhlanga ngiseGwanda esigabeni seHalisofi. Ngiyabonga kakhulu bakithi, ngibonga kakhulu umdala osinike izulu elikhulu eselisina ngo-2025 kuyisimanga kakhulu ngoba izulu selinile sokuluhlaza yonke indawo. Lezinto kade zisicuba sezingani seziphephile. Siyabonga umdala kakhulu ngento asenzele yona. Njalo liyisimanga izulu lakhona lina kakhulu okokuthi wena kuyasithabisa thina nezivele sisendaweni ewomile esibona liqakathekile kakhulu ngoba liyakhulisa utshani lwethu ukukhula. Siyabonga Studio 7.
Salibonani mthwakazi womhleli, njani lonke, ngibingelela abasakazi bakaStudio 7, linjani kodwa. Hayi, thina siyaphila singene kahle futhi enyakeni omtsha, kodwa khona ukukhathazeka lokhu kusiba khona. Nginesicelo kuphela mina ukuthi izame iPF mayizame nje ukuthi ibisilalele ike iyenze okwentando yabantu nje kube kanye. Lokhu ekwenzayo elithi qhubeki kwenza ukuthi abantwana bethu bebe befundiswa ngamashona. Lokhu asiyithandi lento ngoba kuyindlela yokusincindezela. Nanxa abanye bengakuboni, kodwa thina siyakubona abanye ukuthi lokhu siyancindezela ngempela. Abantwa bethu ayiphi into abazanayo esikolweni, akulalutho. Lokhu kwenziwa isudze nje phakathi kwethu nje singumthwalazi. Sicela ukuthi ayizami ukuphakanyela into efana naleyo, ilungiswe ngempela.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli. Abalandeli bakachamisa ngiyabazwela. Ngiyabazwela abalandeli bakachamisa, kodwa yena uChamisa ngiyamenyanya. Lambona aphilini umkhokheli ophongukulaxaza abantu nje eli qembu elikhulu, abalaxaze nje abantu. UChamisa lezano yinto yinye engangihlala ngiyitsho mina. Uselitshiye kuyo izano Chamisa naloyo. Ye limbone nje uma kusiwe ekhethweni uzobe sithi uzobe emeno Chiwenga lapha. Lizovotela bani ngoba alifuni lokuvotela abantu bakini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo weStudio 7. Lilami uNokuthaba Dlamini loAlbert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezinqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Live Talk namhla uhlelo lwabatsha Already Connection. UThabo Kancube uxoxa labalimi abasakhulayo. Lalelani uhlelo lolu lingakhuthwa ukuthi lizwe ukuthi abasakhulayo benzani. Singakehlukani sike sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebezikhokhela namhlanje. Isadiki lungiselela ukukhulumisana lohulumende wakwele Mozambique labaphikisayo ngodlakela oluqhamuke kusenda kuqhutshwa ukhetho kuleli lizwe. Abalimi enkayi bathi izilimo zabo sezidliwa yimihogoyi. Kwenziwa isikhumbuzo osowaye ngumongameli weMelika uJimmy Carter. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Singakhuthwa iLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.